Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Aiwa sadi pedzera nguva. Nguva zvanzi kufa kuchauya. Kuchauya so sadi pedzera nguva. Nguva nangwe namo ichauya. Ichauya so sadi pedzera nguva. Nguva zvanzi kufa kuchauya. Kuchauya iwo sadi pedzera nguva. Nguva nangwe namo ichauya. Ichauya usandipedzera nguva andizi mulebanisi pamukova gogo pamukova zarura ndipindevo pamukova umwe nchamurova kuramba achitini ndakarova ugokweretawo chete karova kuti ugosvika palevo yangu kwamabaya namazuli utanikuta mimi mwepesi wache wote vawivo vachinyonge leyo uyu muziki nafanya kwa mashibiki vatauchukua ule baliti atekucha amenikuta mimi wasafi ayo sandipedzera nguva. Nguva zvanzi kufa kuchauya. Kuchauya so sadi pedzera nguva. Nguva nangwe namo ichauya. Ichauya so sadi pedzera nguva. Nguva zvanzi kufa kuchauya. Kuchauya iwo sadi pedzera nguva. Nguva nyangwe namo ichauya.
I'm a chills.
Ichauya.
Lesa sandi kandi mu GP. No zinki manu kulolela mana wala. Time is mula. Dionse amensoni panko loko dead game. Boy sanga loko. Dionse ni bine. Nisakila mane. Nisevene. Funsa tinachoka kukopala. Mwana jeshi. Nipiga kazi. Fia teti. Boy tukafia mpula neseleti. Yeah. Sasa ni kandi mu GP.
Aiwa sadi pedzera nguva. Nguva zvanzi kufa kuchauya. Kuchauya so sadi pedzera nguva. Nguva nangwe namo ichauya. Ichauya so sadi pedzera nguva. Nguva zvanzi kufa kuchauya. Kuchauya iwo sadi pedzera nguva. Nguva nyangwe namo ichauya. Ichauya.
Nelikweta family, extended notes na wabili kabili. Echo bombila dionse, tupeta my future than you kule lalila chisense. Toka sangebo aido babonji, nchelila veto pwine dionse kusense. Netina prinsela pamfute, pipila kulirisi kachipi konfuti. Nelimina praise, dipali state, mbula nifailo kusangwa namba shikwata. Don't play around, I wake everyday pantu, nini wapila yanganda. Ngana baleks, my fam dolo mbaka tampa kule lomba on my streeti. Ubu chushin, salenu la fimbi, fikama na access, ya kuchika defiti. Daibi kisha, konga buu nanganishu, putisa kadala. Time is money, so kui wompia wino wa mdala. I'm working my nigga, you give me a call. You're telling me nothing. Don't waste my time. Your mouth is a trash, allow me to work. Don't waste my time.
Aiwa sadi pedzera nguva. Nguva zvanzi kufa kuchauya. Kuchauya so sadi pedzera nguva. Nguva nangwe namo ichauya. Ichauya so sadi pedzera nguva. Nguva zvanzi kufa kuchauya. Kuchauya iwo sandi pedzera nguva. Nguva nyangwe namo ichauya. Ichauya.
Echo. ZambiaMusicHits.com.